Nasi rangarire zuva redu mumusha weHighfield West kuti tinge tichipemberera kupera kwegore tichitaura nyaya yeChristmas nevabereki vemumusha.
Imi manga mawana mvumo here kubva kumapurisa kuti muite chiitiko chenyishanasi?
Hongu takanyora tikavaka akinondosha zvatakanyora kuratidza kuti vakanga vatotendera nekuti tinonotifaya chete mapurisa. Ivo ndivo vanenge vaine kodzero yekuti hazviiti kana kuti hatina kubvira tawana tsamba yekuti hazviiti. Asi vatozouya netsamba yekuti hazviiti masikati. Isi takanyora tsamba yekuti tiri kunge tichienda apa musi takanyora musi wa13 musi wa15 tikadzoka vanyora tsamba vachiti toda kusangana nemusi wa9 tikanonyora imwe tsamba yekugadzisa zvavanga vataura tichisevenza nemapurisa vakati hazvanaka chiregerai kuya 19 tichakufonerai havana kuzofona asi vakati tsamba yamakanyora iyaya yaitwa acknowledge saka dzati minzi munokwanisa kuenderera mberi nezvamaa muchiti zvinhu zvemumusha zvandinoita ine semember of parliament ndichiungana nevanhu vemumusha imomo hazvisi zvinhu zvemdc zvinhu zvevanhu vagari kuti chero angava wezano chero angava anhanga achiuya pamabiko iwayo tikazobata mukuru wavo anonzi mutetwa anova officer commanding Harare South anenge ari pasouth atlant police tichimubvunza kuti ko chii akati hamuna kuya mumeeting yemusi wa19 tikati aiwa meeting takaita dai wabvunza majuniors ako anotibedza kumeeting iyoyo takaita navo meeting tikapedza zvaida kutopedzwa vakato acknowledge tsamba yedu yatakanyora tichigadzirisa saka meeting yavo tisaura takaita zvikanzi ha but inini ndakutonisa zvinhu zvenyu tikati wai ruzi here kuti tashandisa mari kutenga zvipfuwo zvatofa munyika isina magetsi yekuti hatina kwatinoisa nyama yatinayo kuzauraya mombe nhatu panapa zvataa tichida kuti vanhu vange vachidya asi hatina kwekuti todzisepi vanhu vanga vatotanga kubika mupunga nesadza zvese zvamiswa izvozvo
panga pane vanhu vangani pachiitiko chenyu uyezve mazoita sei mushure mekunge mapurisa asvika
vanga vachangotanga kuuya asi panguva iyoyo pazosvika mapurisa panga pane vanhu vanga vaakumanearly 2000 vanga vaungana muzororo senda vachimirira mabiko aya saka pauya mapurisa aya tazondopa ndatanga kuita macommunication navo vakambobva vakazonodzoka vaane tsamba manye kuti imo vauya vasina kunyora tsamba yekutirambidza
zvamira zvakadaro muchaita sei nechikafu nezvimwe zvamanga magadzirira vagari vemuHighfield West
zvinhu zvakatotomera kutaura kudai so takangogara hatisi kuziva kuti todii nekuti munyika yatiri hakuna magetsi isu tatouraya mombe madeko anezuro tichiitira kuti tikwanise kuti tisavhiringidzwe nemagetsi tokwanisa kuti vanhu vabike nhasi vange vachifara asi iye zvinoizvi taswera tava nayo munyika yachona yakaoma kudai kusina magetsi totsvaga hamane shamwari dzinogona kunge dzatibatsira kuti tiise pamafiriji avo maybe tichengete nekuti zuva rekupemberera maifield west hatisi kuzorega kuriita nekuti vanhu vanofanira kufara tiri kuita zvakare musi wa1 January ndopatine tichiungana zvakare tichidii tichipemberera izvi zvimwe zvakaita sana rice nechi zvazvabikwa tatongotiwo vanhu vagovane govanewo vamwe zvimwewo zvangozotorasiwawo.